Jembare yatenga Jiliti Gere na William Manondo kubva kuHarare City ine chinangwa chekutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League uyo yakapedzera kutora muna 2014. Pamusoro pezvo Dynamos yawirirana neFC Platinum kuti irambe ine mutambi Cleophas Kapupurika uyo yaive yapiwa nogona kunenge kudada kwegore rimwe chete iro rakapera musi wa31 zvita. Dynamos yabvumirana zvekare nemutambi Christian Epupa uyo aitarisirwa kubva kuchikwata ichi achinzi ari kuenda kuBidvest Beef South Africa asi ave kuramba ari kuDimbare kwerimwe gore. Munyori mukuru weDynamos vawedzisa Marechera vanoti Dimbare haina zvekare kurasikirwa nemutambi kana mumwe chete zvake panguva izororo vachitivo manyepo kuti kapteni wavo Ocean Mushure ari kubva kuchikwata ichi.
Murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daidai.
VaMarechera vanoti gakava ranga riripo pakati peDynamos nevatambi tichaona Chipunza, Obei Mwerahari naPS Makaha avo vanga vachiramba kuyorerana chibvumirano nechikwata ichi kusvikira vatambidzwa mari yavo yemwaka wapera rakagadziriswa. VaMarechera vanoti vakapa murayiridzi wavo Lloyd Mtasa simba rekutsvaga vamwe vatambi vatsva vachiti ivo sevatungamiri varipo chete kupa ruyamuro rwemari kana pane mutambi Mtasa waanenge achida.
Vamwe 90% emakontrakti emapiyazimo ari raiti anoexpire gore rinouya ndangonzwawo zviine mari nyerekuti arikutangotaura lai kuti Mushure asina kontrakti pisa asina kontrakti zvivanane nesi tine makontrakti mapisa kontrakti yake inexpire 2019.
Mutungamiri weDimbare uyu anoti hapana chavari kutarisira kubva kuna Mtasa kunze kwekutora mukombe weleague vachiti izvi zvikasaitika vanotora matanho makukutu. Dynamos ine nhoroondo yekudzinga varayiridzi. Dimbare yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yairayiridzwa naKalisto Patua. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.